Idzi nokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare kuda kwashe makuzwa avo vanova ivo mumwe wemadzimai vanga vari muno muWashington pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare kuda kwashe makuzwa.
Tinotenda. Sezvamataura ndonzi kuda makuzwa ndiri mugari weMarara asi kumusha kwangu ndobva kushamba kuMashonaland Central. Ndandiri mumwe weMandela Washington Fellowship. Ndandiri under yavaiti business and entrepreneurship track iyo inotarisa zvemabhizimusi nekudzidziswa kuti kana unoda kuita mabhizimusi unotangira pasi uchifamba sei uchienda kupi. Naizvozvo panga paine magrants atinoti mari yavaiti kana uchikwanisa kana inge iri competitive zvinoti tainge tichirwira mari vanhu vaisa maprojects avari kuitawo zvinhu zvavaroda kuita votsvaga zvavari kuda kuti zvindo zvatinogona kubatsira. Ineni ndinoita huchi dhani kana kuti beekeeping, ndo project yandakabatsirwa nayo kana kuti yandakahwina grant re-25,000.
Munoitira chirongwa chenyu ichi kupi?
Ndokuchiitira kushamba chirongwa ichi. Chirongwa ichi ndechekuti ndokuda kuunganidza madzimai andinoshanda nawo. Ini ndiri murimi mushamba imomo. Bati kazhinji zvinoitika ndezvekuti kana ndichirema nemadzimai vanouya tovapa basa tovabhadhara zvavanenge vashandira musi iwoyo. Asi semazivira munongoita mvura inogona ya 3 months. After 3 months hapana chimwe chatinoita papraza apo. Saka vakadzi vai vanobva vashaya mari yekubatsira mhuri dzavo. Ndakanyora project ndiine vamadzimai vaivo mupfungwa dzangu kuti ndovabatsira sei. Sandakaona chirongwa chekuti tichengete nyuchi tichiwana huchi tichizotengesa unogona kutibatsira kuti tiwane imwe mari pamusoro peyatinowana kubva mukurima kwechibage. Inouya nguva dzakati wandei zvinoreva kuti kana takakwanisa kukohwa huchi wedu katatu kana kaviri pagore pane imwe mari ichangouyawo. Yatanga tisina kutarisira mari iyo yobatsirawo kurarama kwatinoita nemhuri dzedu.
Makatambira sei pamakadomwa semumwe anga awana rubatsiro urwu?
Ndakafara zvakanyanyisa nekuti vaitsvaga mari ivo vakasubmita maprojects avo vaisvika 170 munyika dzese dzemuAfrica vachingotsvaga 40 chete vanohwina. Pa40 ipapo vakatora madzimai 15 chete. Saka pandakanzwa kuti ndiri mumwewo ahwina ndakafara zvokuti ndakatiza kuti ndini here vedu uye ndabatsirwa kudai. Sezvamunongozivawo zvinhu zvinombotinetsei kana uchigara muZimbabwe uchiti unenge uine zvaunoda kuita. Asi mari ndoinonetsa kuti mari ndoiwana kupi. Manje apa ndakangonzi mahwina mari tikubatsirei ndotakangoti zvamuda kuita izvi zvinhu zvikuru uye zvinogona kubatsira vanhu vakawanda. Tichisimudzira nyika yedu tichisimudzira macommunities edu. Saka ndakafara mwoyo wangu wakafara zvisingaiti chinhu chandandisina kutarisira.
Mari iyi makatowanikwa muchipiwa here kana kuti zvinozofamba sei?
Aiwa mari iyi haupiwe. Zvaunoita patinonyora paya unonyora kuti mari iyi ndoda kuishandisei. Savanotipa in 3 batches like katatu. Mari iyi haupiwe kusvika wanyatsovapa yavanoti budget ine backup yemadocuments. Kuti ini ndakati ndoda kutenga mabeehives ndinofanira kunotsvaga maquotation matatu. Andoti aiwa ndichazotenga mabeehives angu kune munhu anogadzira uyu nekuti price yake yakachipa kana kuti anogadzira zvinhu zvakanaka quality yake yakanaka vozokupa mari. Chienda unotenga mabeehives, chienda unotenga bee equipment. Awo ndiende nayo izvozvi inotozouya ndajustifya ndavapa proper budget. Ndanyora yatinoti work plan iya ichataura kuti muna January ndichaitei, muna February ndichaitei. Madzimai andikubatsira ndeaya ndichatosvika ndinomaona kuti andikubatsira ndeava neava neava. Ndoisa maprofiles avo nezvandiri kutarisira. Mari inotozoya kana plani yangu yese yaita complete kuti pandikuwana mari ndichaishandisa sei.
Mungati zvii zvamakadzidza ipapa chirongwa ichi cheyali?
Kuyali uku takadzidziswa zvakawandisisa panyaya dzekuti tobata sei mabhizinesi edu. Kana kuti patinotanga paya uchindoda kuita business ndinotangira papi? Patinoti paya ndiri kuda kutsvaga chinhu chekubatsira kana ndoda kutengesa chandiri kubatsira ndinotofanira kufunga zvakadzama kuti chii chandiri kunyatsotengesa vanhu vari kuzvida here. Chimwe chandakadzidza zvakare ndechekuti zvoni kufamba uchiita marelationships usingavengane nevanhu. Katakapiwa mukana wekuti ticreate atinoti manetworks nemarelationships mune vanhu vanenge vachiita zvakasiyana siyana. Zvimwe zvandinogona zvimwe zvandisingagoni asi neramangwana vanhu vandinogona kungoti maybe wakangomufonera anogona kukubatsira.
Zvii zvamungakurudzirawo kune mamwe madzimai angange achifunga kupinda muzvirongwa zvakadai vangati ivo pamwe sisikuda amenowo kuti vakapinda sei kuti vagokwanisawo kuenda kuAmerica nezvimwe ndingazvigonawo here ini?
aiwa kumikana inenge iriko but kazhinji kazi zvatinoita semadzimai kunyanya hatibude kunze tichinotsvaga mikana iripo inini kuti ndiuye kuno kuyali ndakange ndichitotsvagawo mikana yakaita kudai ndanzwone vamwe vanhu vanga vamboyo kuno kuamerica gore rakapera vazhinji vedu vanokwalify inini handina kuya kuno kuyali nekuti ndinogona kupfuura vamwe vese pane vamwe vanogona vanotoita zvikuru kupfuura inini nemwe mamwe madzimai andakasiya kuzimbabwe ndirungoti aiwa imimi tsvagai mikana iriko
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare kuda kwashema kuzwa
naita basa
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.